Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Mangudya, vabvunzurudzwa pamusoro pebond notes, dzimwe nhengo dzeparamende dzichiita dzisu kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi, sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vamangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya, izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vamangudya mukana wekutaura. Nhengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika, vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US risiku wanikwa rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is 1:1. Ine maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasiku wani chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisiku wanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasiri kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paeconomy kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya, inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marande kuSouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond ratiri kushandisa maringe United States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari gumi munyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kutenda zvakare vanhu vari kutaura nyaya dzeutano kuti pane inonzi Abuja Declaration yavari kuti ivo dai 15% yapiwa kuvanhu maringe nezvinobuda mubudget. Vari kushushikana ivo kuti tikasawana kudaro nezvirwere zviri kuuya munyika, vanhu vakawanda vari kutadza kuwana mishonga iri kudhura, vanhu vari kufa.
Asi vamangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. Vati nyaya yekuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tiri kushandisa mari yakawanda mugovernment kukunde mari yatinayo. We are living beyond our means. Saka takashandisa mari yakawanda. Mari iyoyo inotipe problem kuti tongada kuimporta zvinhu nemari yatapuwa iyoyo. The root cause, we talked about the medium of exchange. Kutorashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezvemari Professor Mtuli Ncube vabvuma kuStudio 7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru, uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa nyaya iyi.
Expenditure ye government yakakwira ihombe. What will do pa budget? Tichaidzikisa, tichai reduce. Kureducea kwacho will involve several things. Chaita zvimwe zvakawanda se kureducea wage bill ye hurumende nenyaya yema vehicles yezvimota. Tichadzikisa futi in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Profesa Ncube vazivisawo musangano uyu kuti mubhajeti regore rinouya, serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji, hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary ware. Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation, amai Priscilla Misaira Wimshonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Rukufara chaizvo tunofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax, tobvisa inonzi duty. Kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi. Asi chikuruwo ndechekuti isu tatitaura nevashamwari dzedu dziri kuda kuti dzinge dzichibatsira mamwe maNGOs vanga vachichema nekuti kana tiri kuda kubatsira tinobatsira sei, imimi makakwidza juti yenyu. Saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF, kunana UNFPA zvichitanga kuti aiwa hurumende yati ndo zvayakuita, imimi chiuye muzotibatsira.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, vamudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebhajeti rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. Vamudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita, vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure. Musangano wekuziya urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana, uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.